vanorwira kodzero dzevanava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muzambia pakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vabrian kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonganyonga hazvireve kuti bato rezambia richakunda musarudzo. Vakagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu hukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muzambia.
Moziva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari? Opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masvitsa akawanda, asi muna 2008 ndoma yakahwina. Chii chakaihwinisa? Hakusi kukampena, nekuti vanga vasina mari yekukampena. Zvinji ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika kunyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kubhuruwayo akamboenda ko achiti musapema akavhotera zvano. Vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba vasi kukauya dhongi vanovhotera dhongi, kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingade zvano. So kana muchitaura nyaya yeopposition munofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yechi yemabato. Tiri kureva kuti vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu, vakakonewa hokoni.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gombo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. Vagumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Siyano ripo mukati megavhenmendi yaemarson nangagwa neyapresidendi ndewekuti nangagwa awedzera wanda wemasoja munyadzi matongero ematongero enyika inipatisira mumaelection einstitutions echiyuzi ane zvekuita nemaelections. Muri kuona kuti actually zvaakaita kuita generali kuchazoita komza wezanupiefu, munhu uyoyo anonzi komza ndiye munhu ane rating nematractures ezanupiefu yese throughout the country, and munhu wacho iyeye anenge netinted history muvailensi electoral related violence. Sandiyevuisarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chidita muone party waliti imwe rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vafarai maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato rezampf rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaemarson munangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwava mugabe. Vamaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yavamugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kudavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura nezimbabwe.
Vamunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aaitwa navamugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vava munhu avo kutoke kugadzira ikonomi vachishandisawo zvinhu zvinoshandiswa nedzimwe nyika kuti ikonomi yedu ive end like normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve tinotarisa tinoonawo kuti kudaidzwa kwavakaitwa kudavos chinhu chikuru pakuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwa zvekuti pane mari yatobuda, but fact yekuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muzimbabwe. Uko kudavos uko vanoona mukana unotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda, vakuru vemakambani akawanda, unova mukana watanga tisina nguva yese, nokuti kungobva mumasurekosoko hapana munhu aitomboda kunzwa nezvezimbabwe.
Asi maonero avamaveza panyaya dzekukwidzwa kwemitengo anopesana nezvekuitwa nehurumende yavamunangagwa. Shondo rapera, mumwe wavateedzeri vavamunangagwa vaconstantino chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifambi kusvika kuvatori venhau, izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Patricia Mudadigwa.